vakawanda vakaremara ava vanorarama nekutengesa mumigwagwa uye kupima, asi nenyaya yelockdown havachakwanisi kuita izvi. Nekudaro mari yekutenga chikafu yakapera kare kare. VaHenry Chivanga vesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vanoti nenyaya yekushayika kwechikafu kune vakaremara, kudziro dzavo dziri kumbunyikidzwa.
Tava kufa nezvara, zvokudya hakuna. Vazhinji vedu vairarama nokuda kwekupema. Zvino kwose zvakavharwa, hakuna kwavanopema vachiwana chokudya. Takatarisavo, iyo hurumende iri kupa vanhu pavanoti vari kubhadhara vanhu mari, zviri kufamba sei, pane vaiwana here? Takaona kuti hapana wanga agamuchira izvozvo.
Muzvare Nyaradzo Mutande vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weInstitute of Community Development Trust vanoti vakaremara vari kushayiwa zvipfeko zvekudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi, pamwe nevanovabatsira kupinda mumitsetso yekutenga chikafu chakaita sehupfu paunouya muzvitoro.
Mikara inomirwapo, mitsetse havakwanisi kuzvanomirapo vachisundana nevanhu vachitapuresha nokuda kwemaconditions avo. Vanhukadzi vakaremara vari kusangana tine rimwe dambudziko guru nokuti havasi kukwanisa kuti vaende kuzvipatara kunotora mishonga yavo nekuda kwekuti mapurisa anenge vachivabvunza tsamba vachiti tione mabhuku enyu vachivhaileta privacy dzavo, zvinova zvisingabvumidzwi nemutemo. Vanhu vasvingositikani vari kumbopota vachivhara mvura. Ende zviri kuafekta vanhukadzi vakaremara kudarisa vamwe vanhu vose nekuti havakwanisi kuenda kuzvibhorani kunochera mvura nokuda kwemaconditions avo.
Hurumende yakaambisa kupa vanhu rubatsiro rwemari inosvika $300 emadhora emabhondi pamwedzi, asi haisati yauya. Asi gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima, avo vanga vari mumusangano pavabatwa nestudio 7, vati vari kubatsira vakaremara nguva ino uye urongwa uhwu hwakagara huripo. Mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers iri mai vatsigira muzvinafundo Mavhima vachiti komiti yavo yekushana nebazi iri kubatsira vakaremara munguva ino.
Panyaya yechikafu kune vanhu vanorarama neurema, programu iripo, pane mari dzakatombouya pekutanga, izvozvi another lot iri kuuya zvakare. Saka panyaya yechikafu, chikafu wakatombopuwa chinonyoreswa nemaorganizations. Saka kana ari maindividuals wanenge wachida chikafu wachirarama neurema, ngavabate wemaorganization avo. Maorganizations avo ari kusubmita malist kusocial welfare.
As Pastor Kava Mugwadi, vesangano reZimbabwe Disability Advocates Empowerment Rehabilitation and Technology kana kuti ZIDAID vanoti hurumende haisi kutaura chokwadi nekuti hapana chavari kuwana mudunhu remasvingo.
Zvose zvaichitaurwa naministers hakuna kana chimwe chiri kuitika kune vanhu vane madisability. Ini munomu ndiri under masvingo disability provincial forum inobata maorganizations ose vakaremara ari muno masvingo, uye ndirini mukuru weZimbabwe Disability Advocates Empowerment Rehabilitation and Technology. Hatina vakaremara vambogamuchira chikafu kubva kusocial welfare.
Vamwe vazhinji vakaremara vanoti vakushupikana kuwana matsamba ekuti vakwanise kufamba kuti vaitewo mabasa vawane chekudya, sezvo hurumende yava kutendera kuti vanhu vaite mamwe mabasa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, tini Godson Timba.